Sangano reZimbabwe Medical Aid Association kana kuti Zima rinoti makambani aya ane zvikwereti zvakawanda uye ave nenguva yakareba asiri kubhadhara vana chiremba kana vachinge varapa varwere vanenge vari pachirongwa chekubhadharirwa nemakambani aya kana kuti Medical Aid. Munyori mukuru muzima vaSacrifice Chirisa vaudza vatori venhau nhasi kuti pamakambani ese aya kambani yePublic Service Medical Aid Society kana kuti PSMAS ndiyo ine chikwereti chakakurisa chemari inosvika mamiriyoni makumi matanhatu madhora ekuAmerica kana mari yakaringana nemari iyi iri yemaRTGS pashandiswa huremu huri kushandiswa mumabhanga kana kuti interbank rate.
Isu tiri kuti madokta ari committed kune zvenyika inei kurapa varwere vemunyika muno, and tiri also kutaura kuti mamedical societies ari kutora mari dzevanhu asi vasingabhadhari kumadokta. Zvoti madokta ozoti haachada medical aid zvoita nge tisi takaipa, asi vanhu vakaipa ndovari kukoleta mari vasiri kuti bhadhara. Imwe medical aid PSMAS yane 7 months isati yabhadhara, and now saka takuti mari idzodzo ngadzibhadharwe. Ngakuitwe mutemo unoregulata mamedical aid, because haaregulatwi, ari kuita zvaanoda. Anongouya munhu anogona kungotanga yake okolekta mari ovhara asinambobhadhara kana chiremba, and we have seen this happening, and saka tida kuti ngasvimira.
Hatina kukwanisa kutaura nemukuru mukuru wePSMAS vafarai muchena sezvo nhare mbozha yavo yanga isingadayirwe, uye vekuhofisi kwavo vanga vachiti havamo muhofisi pasvika Studio 7 pamahofisi ePSMAS. Vachirisa vati izvi zvave kupa kuti mamwe madhokotera atadze kuita basa ravo zvakanaka. Tsvagiridzo yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti vamwe vana chiremba vave kuramba kutambira mamedical aid vachida kubhadharwa nemusvo kana mari dzepamafoni.
Oso tiri kuti madokta vari kugovernment ngavapuwe mari inokwanisa kuti vakwanise kuita basa ravo vasingafunge zvemari, kuti nyaya dzemastrikes dziite sei, dzimire, dzisarambe tichingoita zvemastrikes.
Zvataurwa navachirisa zvatsinhirwa neumwe dhokotera vashingirirai meki, avo vati vana chiremba vazhinji vave kunhonga svosve nemuromo sezvo vachiti mari yavari kutambiriswawo nehurumende yakafanana nemutero wembwa.
Nyaya dzemuhoro hadzisati dzagadziriswa kuti dzienderane nemachinjiro ari kuita mitengo munyika. Saka zvese izvozvo zvinotova zvinhu zvava kutoshungurudza vanenge vachibata basa iri. Saizvozvo chiremba anogona kuzowanikwa kupedza nguva achizama kuti atsvake mimwe mishando, zvinozoita kuti pamwe varwere vasare vasina anovaona. Asi zvisinei, tinoona kuti nyangwe zvakadaro kunyanya muhurumende nguva iri kupiwa nachiremba kuti aone murwere yakawanda chaizvo, nekuti anenge achizama kubatsira kuvari kutambura panguva iyoyo. Saka tinofunga kuti hurumende inozodzikisawo maziso ayo ichiona kuti masacrifices ari kuitwa aya anokodzerawo kuti apiwe mhoro inoenderana nekuchinja kukuru kuita mitengo.
Zvichakadai, gurukota rezveutano vaObedaya Moyo vaudza Studio 7 parunhare kuti vachaongorora nyaya iyi vozoona sehurumende kuti nyaya iyi ingagadziriswe sei. Vachirisa vati makambani aya haasi kubhadhara nenguva, uye vati paanozobhadhara ari kubhadhara mari isina kukwana zvavati zvinotyora mutemo weHealth Services Act. Zima yaratidzawo kushushikana zvikuru nevakuru vemakambani aya, avo vainoti vari kurarama upenyu hwepamusorosoro vasingabhadhare mabhiri evarwere zvavati zvave kutoda kuti komisheni inorwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC iferefete makambani aya. Vaimbove mukuru wePremier Service Medical Aid Society vaCuthbert Duve vakaferefetwa neZAC yaivepo muna 2014 mushure mekupomerwa mhosva yekushandisa mari zvisiri pamwero, asi vakawanikwa vasina mhosva. VaDuve, avo vakanga vari mukuru wekambani iyi kubva muna 1992 kusvika muna 2014 vaitambiriswa mari inodarika mazana maviri nemakumi matatu ezviuru zvemadhora ekuAmerica pamwedzi, vachiisa muhomwe mamiriyoni matanhatu nemazana ezviuru zvemadhora pagore. vadhuve vaipomerwawo kuzvipa mari yechikwereti inosvika mazana masere ezviuru zvemadhora pamwe nekushandisa mari yekambani iyi apo vaiita basa rezifa pavaive mutungamiriri wesangano renhabvu iri. Asi Zak yakati pakanga pasina humbo hwakati tsvikiti hwairoverera vadhuve nemhosva, Zima yakurudzirawo hurumende kuti ikurumidze kupasisa bhiri remedical aid societies bill iro rinobata mashandiro emakambani aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.